Vashora mutongo wavo pachikumbiro ichi, mutongi wedare, muzvare Yokai Dzuda, vati hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvakapiwa nevachuchisi venyaya iyi, zvinokodzera kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Muzvare Dzuda, vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga, mushure mekubhadhara zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika pamunhu, kana kuti 30,000 RTGS semari yechibatiso. Asi vana Sorojena vaviri vari pakati pevasungwa ava vabudiswa pasina mari yavabhadhariswa uye vanzi vasazvipire kumapurisa sezvaitwa vamwe vese. Muzvare Dzuda vaenderera mberi vachiti zvapupu zvehurumende zvakapa ufakazi hwakasiyana mudare, uye umwe wemapurisa akasunga vanhu ava akaudza dare kuti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye havana kukanganisa kusungwa kwavo nemapurisa pavakasungwa mubudiriro. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere Zimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Mutongi amai Yokai Dzuda vaguma kuti vasungwa vabudiswa nechibatiso che 30,000 ndobva vagumawo zvakare kuti vasungwa vechikuru umwe ane 72 umwe ane 81 vabude vasina kubhadhara mari.
Vakadzere vatiwo sezvaturwa nedare zviri pachena kuti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Asi maonero edu isu tikuona kuti iyi haisi hapana nyaya iriko apa kana kuti tingati haisi nyaya ine udzamu chaiwo, sezvo tirikuona kuti kana umbowo chaiwo hapana, nyange iye mutongi abvumawo zvechokwadi kuti vanhu vanga vari paprivacy residence vachitawo eprivacy meeting.
Vakafana bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika. Vakatiwo mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala vanofanirawo kubudiswa muusungwa.
Isu semusangano panyaya yevasikala tinoti sekupiwa kuri kuita vamwe vese bail, vasikala vanofanirwo kutongwa vachibva kumba nokuti ndo zvinotaura constitution. Nhasi mudare koti yataura kuti bail inofanirwa kupiwa munhu woga woga unless kana pane macircumstances kana kuti zviratidzo zviripo zvinoita kuti munhu yaye asapiwe bail. Vasikala vakangofanana nemachin champions ose nemazimbabweans nevagari kana kuti macitizens ose ngavapiwewo bail, hapana chikonzero chinoita kuti varambe vachitongwa vachibva kuchikurubi. Saka tinoramba tichiti vasikala ngavasunungurwe.
Pakati pevasungwa ava pane mumwe anonzi akabatwa nechirwere checovid-19 ari mujeri, zvakakonzera kuti vekumajeri vamugarise kwake ega senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mujeri. Pavasungwa ava pane vakwegura vaviri vanonziwo havasi kunzwa zvakanaka uye mumwe wavo ane makore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa. Paakanzwika chikumbiro ichi mudare, magweta evasungwa ava akapomera mapurisa mhosva yekusungawo nevanhu vaizvifambirawo zvavo mumigwagwa yemubudiriro vasinei nechekuita nemusangano weCCC unonzi waipindwa nevamwe vevasungwa ava. Asi mapurisa akati vose vakasungwa vaiva pamusangano uyu uye vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyellow dzakanyorwa zita rebato reCCC. Nhengo dzeCCC idzo dzinosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya dzakasungwa dziri pamba pemumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta dzichiita musangano wekomiti yebato radzo unodaidzwa kuti Presidential Assembly. VaMachingauta vakazozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa mudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive kuti vaitsvagwa nemapurisa. Nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa dziri makumi maviri nenhanhatu, asi mumwe mwana ane makore ari pasi pegumi nemasere akaburitswa muusungwa kare achiiswa mumaoko emagweta ake. Zvichakadai, vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwi kutsvaga mvumo yekuita musangano wemakomiti ebato ravo kana usiri musangano unenge uchiitwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.